manerak na kamurie Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero kanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 5 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura nhaurirano vachikurudzira kuti vashandi vasaratidzire kusafara kwavo nekuoma kuri kuita zvinhu munyika. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kuratidzira kwaro kwemazuva matatu kwapera nhasi uye kwabudirira zvine mutsindo. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura nhaurirano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi vachikurudzira kuti vashandi vasaratidzire kusafara kwavo nekuoma kuri kuita zvinhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashara pakuparurwa kwenhaurirano idzo dzichaitwa pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi, pasi petripartite negotiating forum, kana kuti TNF, vaMnangagwa vakurudzira kuti vashandi vasapinde mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo, nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika, vachikuratidzira uku, kunoputsa ukama pakati pehurumende nevashandi.
Let us shun the culture of leadership, harmony and demonstrations. Like one writer says, and I think most problems would disappear if people talk to each other more.
Asi mutungamiri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vaudzawo musangano uyu kuti vashandi vachapinda mumigwagwa kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve panyaya yemari dzemihoro dziri kunzi nevashandi ngadziwedzerwe.
Yekuti kune mutemo wekutaura kuti kuratidzwa kunenge kusingachabvumidzwe hurumende iri kuzviramba iri kuti hatina mutemo wakadaro asi vari kuti tiri ku kuongorora tichiona kuti since pane mutemo we TNF wekuti vanhu vaite hurukuro chishuviro chavo nekufunga kwavo ndekuti pamwe zhowezhowe ringaita shoma uye kuramwa kwemabasa kungaita kushoma asi isu sevashandi tinomira pabumbiro renyika reconstitution rinova iro rinotipa kodzero dzakakwana dzekuti kana tichinge tagumbuka tinogona kuramwa kana tisingawani zvakakwana tinogona kuramwa mabasa tinogona kuratidzira tinogona kunyorerawo vari munzvimbo dzehurumende magwaro ekunyunyuta mapetition.
Munyori muzerisiti yu vaJafet Moyo vati vaitawo musangano navaMnangagwa pamberi pekuparurwa kweTNF uku apo pavati vasvitsawo nhona dzavo sevashandi vaMoyo vati vashamisika kuti vaMnangagwa vasi kutomboziva kuti mushandi anotambira mari iri pasi ari kuwana mari pamwedzi.
Kana anga ane doubt kuti ndizvo zvinhu zviri kubva kuvashandi paitaurirwa na Minister of Labour, nasi azvinzira tega. Saka ashamiswa achinzwa kuti kune vame vanhu vanotambira kana kuti less than 100 RTGS. Aratidza kuti ari kushushikana nekuti pane munhu here muZimbabwe angatambira mari yakadaro okwanisa kurarama.
Vakafano bata chigaro chemukuru wesangano rinomirira vashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaIsrael Murefu vaudzawo mutungamiriri wenyika kuti vemakambani vari kutadza kubhadhara vashandi kuburikidza nekusagadzikana kwakaita mari yemunyika.
Chekutanga inyaya yecurrency kana kuti yatingati mari iri kushandiswa munhu ndiro dambudziko rakanyanyisisa chaizvo nokuti mari irikuzo erika na ya chinja. Nungu wakaisa US dollar yako mbank. Mangwana unokona kuzomuka ya imwe currency yako RTGS currency. Kana uri investor, unungu ushida assurance kuti ndikaisa mari yangu. Kana nda kuzotora back return yangu. Jinewana ni currency.
Zvichakadai vamunanga gwa vatinaurano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi ndidzo chete dzinokwanisa kugadzirisa zviri kunetsa muupfumi hwenyika kana mapandiko matatu aya akazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vatiwo sehurumende vari kuvandudza mitemo yakawanda kuitira kuti vanoda kuzosima mari munyika vakwanise kuita mabasa avo pasina zvimhinga mupinyi. Kuparurwa kwaitwa nhaurirano dzeTNF kwaitwa navamunangagwa kunotevera kupasikwa kwakaitwa bhiri remutemo weTNF neparamende. Mutemo uyu unosungira hurumende kuti isangana nevashandi nevemabhizimusi kaviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kuratidzira kwaro kwemazuva matatu kwabudirira zvine mutsindo sezvo muzvikoro manga musina varairidzi vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti sangano ravo riri kusangana mangwana kuitira kuti rizeye zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Asi vaudza Rachel weStudio 7 kuti varairidzi vazhinji vari kuda kuti kuratidzira uku kuenderere mberi kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo.
Takutonetswa nevarairidzi vasisadi kuti tipize nhasi vakuda kuti tienderere mberi kusvikuti zvichemo zvavo zvitange zvanzwikwa tisati tadzokera kumabasa. Kuratidzira ukwafamba zvakanaka taisa pressure hurumende kuti idirive panyaya yekuti masalaries edu apiwe ari either $500 on average yatotambira iri maunited states dollars kana vatadza votipa iri market equivalent. Izvozvo urongwa hwafamba zvakanaka zvokuti kuzopera kwaita zuva nhasi maschools anga akutorekoda attendance iri below 40%.
Mumazuva matatu aya muchiratidzira makakwanisa here kugara pasi muchitaurawo nehurumende?
Hurumende ichiri kumashure ichiri kuda kutaura neshamwari yayo dzayo dzayakagadza muchinhu chinonzi Apex Council. Saka isu patinoita ruzha ndo vavanodana voti huyai titaurirane nyaya dzematicha, nyaya dzemacivil servants. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava vamiririre macivil servants. Saka kwataa kuenda kumberi uku macivil servants aakuzviona kuti kuApex Council ndokunofira bhora redu. Vaakuti ngatichimbobatane kusvikira hurumende yaona kuti zvainowirirana neApex Council hazvishande kwatiri.
Vamasarure tiri kunzwa kuti izvo mutungamiri wenyika vamunangagwa nhasi vaisa ruoko rwavo pamutemo weTripartite Negotiating Forum. Munotambira sei chiitiko ichi?
Kugara pasi vanhu vachitaurirana kubva kumasectors ose business, labor, hurumende chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vapote vachiisa misoro pamwe chete vachitaurirana. Asi hurukuro dzose dzinoda kuti dzinge dzichikwanisa kuburitsa pfundutso. Tripartite Negotiating Forum ikazongove chinhu chekuti vanhu vasangane vachitodzanyirira vamwe vanhu kuti mavoice avanzwike ndopaingazoshate chete. Tirikufarira izvozvo tichiti spirit yacho asi ngaichive yekutaurirana tichigadzirisa nhuna dzine vashandi tichiita kuti nhuna dzevashandi dziadresewo vashandi vachinzwisisawo zviri kunetsa vanhu vebhizinesi asi pasina ari kudzvanyirwa muurongwa ihwohwo.
Nzira dzekuratidzira mabatirwo adziri kuitwa mumutemo mutsva weTNF uyu muri kudzitambira sei?
Nzira dzekuratidzira TNF mapepa ose atakaverenga tichiverenga magwaro aro hapana painodzvanyirira vashandi. Asi kana paine zvimwe zvataizwa zvaitaurwa musenate nasekesai nzenza zvisati zvisauswa muact zvatisina kuona tichazenge tichizozviona. Asi ngatirangarireka kuti act iri pasi pebumbiro remutemo, hakuna act inouya ichioverrida zvakanyorwa mubumbiro redu reZimbabwe.
Mati misangano renyu richange richiungana mangwana richizeya mafambiro akaita kuratidzira kwenyuku. Ndeapi matanwa mamwe amuri kutarisa?
Patiri kutotanga nhaurirano dzedu dzekuti tochifamba kuenda kumberi sei dzatotanga. Vanhu vane matactics akawanda vari kusuggesta, vamwe vari kusuggesta ndichangopa imwe chete nekuti ndikange nda PMTS tikazomekesa. Vamwe vari kutoti ngatichitoregei kuti tirege mabasa togara kuzvikoro, ngatiregei mabasa takagara pamahofisi evanhu vari kutinyema mari kuti vatione kuti shuwa tiri kutambudzika.
Avo vangu vari mutungamiri wesangano reATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare naRay Choto weStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemabasa nevashandi Dr. Sekai Nzenza sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Zimbabwe nasi yatanga kuita nhaurirano nemubatanidzwa wenyika dziri muEuropean Union ichiedza kuumbiridza ukama sezvo panga paita kurimirana kumuganhu kwemakore akawanda. EU yakabvisa hayo zvirango zvakawanda zvainge zvatemerwa vamwe vakuru venyika asi ikasiya vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nekambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries. Asi sangano iri harisi kupa hurumende yeZimbabwe mari yebudiriro richisarudza kushanda nemasangano akazvimirira uye United Nations panyaya idzi. Vachitaura pamusangano wanhasi mumiriri weEU muHarare vaTimo Olkonen vati hurukuro idzi dzanga dzakanangana nekutaura nezvenyaya dzezvoupfumi, kudyidzana, kodzero dzevanhu nezvimwe zvine chekuita neutongi hwejekerere. Saachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru kuhurumende yeZimbabwe.
Zvakakosha kwatiri nekuti iye zvino sezvaunoziva kuti president vakati policy yavo iye zvino foreign policy ndei engagement and re-engagement. So ndorimwe basa riri kutoitika irori and tiri kufara nezvaitika and izvi zvakanaka zvikuru zviri kubasa rirapera kuitwa iri. Nekuti sezvaunoziva taimbo dyidzana neEU pagore rega rega taipa beef 9,100 tons dzebeef dzichitipa kuma 50 million US dollars in foreign currency. Saka toda kuti zvichidzokera kwakare izvi plus iye zvino horticulture yedu maruva edu nezvimwe zvana peas tiri kutengesera kutizotengesera kuEU. Saka tiri kuzvigadzisa ndozva zviri kuitika izvi.
Asi kavamwe vanenge vanga vachichema chema honorable Paradza kuti hurumende inenge isiri kuzadzikisawo zvimwe zviri kudiwa nenyika dzekunze idzi zvakafanana nekugadzirisa mitemo kuti nyika ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka.
Izvozvi zvari kutaura neni ndiri kugwanda ndiri kutotungamirira timu yemaMPs tiri kutaura nevanhu nenyaya yebhiru rinonzi Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, ZIDA Bill. Izvozvi zvatiri kutaura pano tiri kugwanda ndatiri kutotenderera nyika tichigadzira mutemo uyoyo kuti tizoona kuti vese vada kuzoita mari dzavo muno kuzotanga mabhizinisi avo muno muZimbabwe haachatambudziki zvaaimboita kudhara. Ende imwe mitemo pamusangano watakaita isu inini nebasa rangu sachairman weforeign affairs neEU ambassador kunoku kuHarare takabvumirana kuti zvavari kuda zvacho zviri kutoitwa nekuti vaida zvinhu zvina. Chekutanga vaida kuti tigadzire posa yavapo yezvino posa government yatogadzira posa takutoigadzira posa mutemo weposa vaida kuti mutemo weaipa tikutomugadzira zvomutemo weaipa manje unenge wakutoya muparliament. Vaida futi national dialogue president vari kuita futi national dialogue vakazotizve tiite implement mushande commission recommendation zviri kuitwa izvo na president pantori neministerial task force iri kuita izvozvo inotungamirwa navaziyambe. Saka zviri kutofamba saka vamwe vanenge vachingotaura havo asi basa riri kufamba.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vachitaura vari parunare vari kugwanda. Zvichakadaro kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vanoda kutanga kudyidzana nenyika dzainge dzakatemera Zimbabwe zvirango kana dzakatemera Zimbabwe zvirango. Vemasangano akazvimirira oga vanoti kusungwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu munongedzo wekuti hurumende yavaMnangagwa haisati yachinja muririro wayo. Nhasi sangano reZimbabwe Peace Project raburitsa gwaro richiti kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vanomwe vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende munongedzo wekuti hapana chachinja kubva zvaenda vaMugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi nezvemaonero avo panyaya yemusangano weZimbabwe neEU uye nyaya yekodzero dzevanhu.
Ya, musangano wakakosha nokuti Zimbabwe inofanira kuti izvidzane nedzimwe nyika. Zvendingatotaura nezvekuti Zimbabwe yagarisa iri matingati muya muisolation. Saka nyika kuti ibudirire haingabudiriri iri kunze kwedzimwe nyika iri chitsuwa zvinofanira kuti tidyidzane zvakanaka asizo kuzivawo kwenyu kudyidzana uku kunofanira kuenderana nokuvandudzwa kwemafambiro ezveupfumi nezvematongerwo enyika
asi munoona EU ichitanga here kupa hurumende yeZimbabwe mari kana kuti inongozviita kuburikidza nemasangano akasiyana-siyana kwete kupa hurumende mari sezviri kudiwa neyo hurumende yacho
EU inogona kupa hurumende mari ndokunge hurumende yedu yabvuma kuti paitwe vamundudzo dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye nezveupfumi hwenyika kana kuti hurumende yaita zvisiri zvokunyepera vanhu zviri izvo chaizvo zvemene EU inogona kupa mari kuhurumende
asi tiri kuonawo vemasangano akazvimirira oga vanenge vari kugunun'una kuti hongu Zimbabwe iri kuvimbisa kuti ichavandudza zvinhu asi munyika hapana zvinenge zviri kuvandudzwa munoona nyaya iyi sei uye zvingakanganisawo sei kudyidzana kwezimbabwe nedzimwe nyika
nyaya iyoyo ndoyendiri kuti veEU vangatongotanga kudyidzana chete zvakati simbei nezimbabwe kana yagadzira zvematongerwo enyika ikagadzirawo kufambiswa kwezveupfumi ndokuti pave nokudyidzana saka nyaya iripo apa ndeyekuti zviri kutaurwa izvozvo nemapoka akazvimiririra inyaya yakakosha inofanira kuti igadziriswe EU kana ichipinda munhaurirano idzi mucharangarira kuti EU yakatombozama dzimwe nhaurirano nehurumende yezimbabwe asi hazvina kunatsofamba nengari yokuti nyaya yevandudzo yanga isina kuitwa zvakaperera
mukuru wemedia center vaernest mudzengi vachitaura vari parunare muHarare tombotarisa zvabuda muongororo yakaitwa neFreedom House tine urombo regai simbo tarisa zviri kubva kuFreedom House toti sangano reFreedom House raburitsa gwaro rinotarisa nzira dzave kushandiswa mukudzvanyirira vatori venhau pasi rose gwaro iri reFreedom and the Media 2019 rinoti mashandiro evatori venhau ari kuramba achioma kwemakore gumi apfuura Freedom House inopa zvibodzwa zvina zvepamusorosoro kunyika dzine ukama hwakanaka nevatori venhau Zimbabwe iyo iri muchikwata chenyika dzakaita seZambia, Tanzania, Angola, Egypt neLibya yakapihwa chibodzwa chepasi chinova chimwe chete. Freedom House inoti mashoko anotaurwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vemuAmerica vachitsoropodza vatori venhau akonzera kuti vatori venhau pasi rose vaone kuti America haichabatsiri vatori venhau vanoshungurudzwa mune dzimwe nyika. Gwaro iri rinotiwo kunyange hazvo vatori venhau vemuAmerica vachitsigirwa nekuchengetedzwa nemitemo kutaura kwavaTrump kuri kukonzera kuti vanhu vasavimba nevatori venhau nyika dzinorumbidzwa pamusoro peukama hwadzo nevatori venhau dzinosanganisira Ethiopia, Malaysia, Ecuador, Angola neGambia Freedom House iri kushora zvikuru usahwira pakati peChina neZambia ichiti wakonzera kushungurudzwa kwevatori venhau muZambia nyika uye munyika dzakaita seChina neVenezuela neSerbia dziri kushorwawo nekutyora kodzero dzevanhu Muna 2018 zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakatumira kumusha mari inopfuura mazana matanhatu emamiriyoni emadhora. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa ndizvo zvinonzi zvinotumira zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana. Mukuru weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vanoti dzimwe nyika dzine zvirongwa zvadzinoteedzera mukutambira nekushandisa mari inobva kunze kwenyika asi Zimbabwe haina zvirongwa izvi. Vagundani vanoti Zimbabwe inofanira kuva neurongwa hwekuunganidza mari iyi ichiiswa muzvirongwa zvinobatsira kukura kweupfumi hwenyika. Kuti izvi zviitwe, vagundani vaudza Tanonoka Wandi weStudio 7 kuti Zimbabwe inofanira kuva nemitemo yakajeka kuti zvive nyore kuzvarwa zvenyika zvinoda kuisa mari yazvo mune zvemabhizimisi.
Madiaspora remittances imari iri kubatsira mhuri zhinji muZimbabwe. Sekuziva kwenyu, mari dzinohorwa o dzinotambirwa nevanhu muZimbabwe ishomanana, uye mhuri zhinji hadzitorina vanhu vacho vanoshanda zvatingati formally employed. Kune mhuri zhinji dzinotosupportwa purely nemadiaspora remittances. Mari idzi hadziperere kusapota mhuri chete. Imari wo dzinozopedzisira dzasvika even mukubatsira yatinoti maexternal payments atinoita. Saka mari iyoyo iri kubatsira zvakanyanya kuti tigone kuita maimports into this country. So diaspora remittances, makada kunyatso kuongorora kwemakore ose adarika, imari yatingati ichizi sustained mhuri zhinji neekonomi ino yeZimbabwe to a very great extent.
Neno pasina mari iyi zvadaro zvakamira sei munyika?
Pakadaro paine gomba guru ringanga rakakreatwa nekuda kwekudaro. Sezvandamboreva kuti mhuri zhinji dziri kusapotwa nethis diaspora remittances, kunyangwe nemaimports ari kusapotwa. Dai paine gomba guru, zvinova izvo zvinogona kukonzera yatinoti balance of payment crisis. Saka pari zvino kunyangwe hazvo balance of payment yedu iri mucrisis, but I think madiaspora remittances ari kumoderata crisis iyoyo kuti isanyanye kuonekwa. Chimwe chingadaro chiripo, dai urombo hwakanyanya kuwanda mukati memhuri zhinji zvichikonzerawo kuti tingadai tine kutsutsumwa kwakati kurei necrime rate yakati kurei.
Imini semunhu ane basa ari kuona nezveupfumi hwenyika, mungati mari yacho iyi iri kushandiswa zvakanaka here?
Kazhinji zhinji madiaspora ari kuuya akanangana neyatinoti subsystem. Mwana ari mhiri kwemakungwa ari kutumira vabereki vake mari yokuti vagone kurarama, vatenge zvinoita kuti vararame munguva nenguva. Vashoma vari kuunza mazimari akawanda for productive purposes, andingati aya mainvestment and so forth. Ivavo vashoma, vazhinji for subsistence survival.
Chii chingaitwa kuti mari iyi ibatsire pakuru?
Dai tanga tine maprogram ourongwa hwokuita harness this diaspora money, tomachanera kune atingati maproductive investments kuti tigone kukudza ikonomi yedu, chingava chinhu changa chakanaka kwazvo. Tine zvinhu zvatinofanirwa kuita senyika kana kuti sehurumende kuti tichenese kana kuklina our investment environment kuti tigone kuattract even diaspora money into investment. Ipapo tinogona kuona diaspora money ichishanda kuzvakanyanya zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika yedu.
Mukuru weCEO Africa Roundtable vaGibson Gundani vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mhuri yekwaMasendeke inoti haisi kufara zvachose nemabatirwo ari kuitwa mutumbi wemwanakomana wavo uyo akapfurwa akafa musi wa15 Chivabvu kuminda yemangoda kwachiyadzwa kumanikaland. Mhuri iyi inoti yanga isati yaona mutumbi wavaTerence Masendeke kubva zvavafa mwedzi wapera, asi akazoona nezuro uri kuparire Nyatwa Hospital. Mutauriri wemhuri yekwaMasendeke vaRichard Masendeke vaudza Rachel weStudio 7 kuti vari kurwadziwa zvikuru nekunonoka kuri kuita postmortem kuri kuitwa nehurumende.
Urongwa wemwananga kuropa chiyadwa atito zizi kuti zita famba sei nekutanga takambo uzwa zikira pera kureka postmortem mukuru china china chacho pakakasvika vakabva vachinja gweti vakati chipiri chine vane zuro patakaenda ikoko gweta rakatibatsira kuti titenderwe kuona mutumbi saka patakaona mutumbi uyu takabva taonawo zvakatikatyamadza asi varipo nekuda kwekuti patakatenderwa kuona ndofunga hazvina kuvaitira zvakanaka vakabva vaita senge varamwa kana kuti tatyora mutemo ndokubva vati saka haachabudiswa postmortem nezuro asi akanga aakuora aakushuka aakubva ganda
vamasendeke muri kureva here kutiko kubva musi wa15 Chivabvu manga musati maona mutumbi wemwana wenyu
hongu takanga tisina kuona
ndechipi chikonzero changa chichipiwa kuti mutadze kuona mwana
patakaendawo kune vemapurisa tichida kunoona mutumbi pate nekuutora kwamutare takanzi hazvigoneke kusvikira aitwa postmortem inova yakanga yakandinzwa kusvika 25 June
vamuri kuti vakabva varamwa kuita basa ndaanaani ava nai vamasendeke
zvakaitika ipapo vakanga vari kusection yaitwa postmortem yacho kune mukuru akanga ari ikoko akapa instruction yekuti tiratidyewo vaikwana kutoradza vacho ndozvavati refeya pana pamapurisa eipapo mapurisa ndiwo akazotizivisa nekuda kwekuti kana postmortem yapiwa date mukatongopfuura nguva yacho iyeyeko what is the reason zvaakureva kuzoti matokundikana zuva iroro saka paita kuti zuva rinogona kuva free rinogona kunge turi anyway around 18 July sakutaura zvakaita
pane matanhe here amuri kutora semhuri tichitarisa kuona kuti izvo kubva musi wa15 Chivabvu kusvika nhasi June 5 pane nguva yakareba mwana haasati avigwa postmortem haisati aitwa
matanho atiri kutora ndeyekuti ndakaendawo kumagweta saka magwetawo ndakazobatsirwa tikakwanisa kunyora application kuhighcourt kuti postmortem iitwe nekukurumidza sezvo muzimbabwe magweta haasi kufamba zvakanaka taura kwandiri kuita nezuro takaona asvuuka kunge munhu adirwa mvura inopisa zvinoreva kuti ganda rake raakubva uye aakunhuhwa
ko iye akapfuura mwana wenyuyu ati aziiswa here naivamasendeke
mapurisa anoti ari muusungwa asi hatina update yekuziva kuti vakaita sei naye chatakaudzwa ndechekuti musi wa17 May mushure mekunge apfuura mwana musi wa15 May ainzi aendeswa kumatare edzimhosva asi hatizivi kuti matare edzimhosva ekuti kubva ipapo kusvika pari nhasi hatina update yekuziva kuti mutemo wakaita sei nanyakupara mhosva
pane mashoko here amungapiwo kune veruzhinji pane zviri kuitika
mashoko andinoda kupa kune veruzhinji ndeyekuti deno mwana wedu akwanisa kubatsirwa nekukurumidza takwanisa kumuchengetawo nekuti pachivanhu hazvina kumira zvakanaka kuti munosvika pakuona munhu abva ganda onhuhwa achiiswa mamwe mazuva futi anoti kuti 18 July vaiti kana pane zvazomukawo pakati kuwana mukana tichakutendera kuti azoitwa postmortem asi vaitora zva18 July ese zviri kutirwadza nekuti akasiya mudzimai ane mwana ane 3 weeks uye mudzimai wacho akaitwa operation ari kuchema kubva musi wa15 May kusvika izvozvi murume wacho hasati avigwa
avo vanga vari vaTerence Masendeke baba vaRichard baba mudiki vaRichard Masendeke vachitaura vari parunare muHarare naRichoto weStudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona nhasi tanga tiri kunzwa kubva kuvatsigiri vedu vepafacebook yeVOA Shona pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi.
Hello, makadii zvenyu?
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ore, muri kutaura naPeter Mayavo ari kuZimbabwe mukadoma.
Ehe, kwakadii kukadoma uku?
Aiwa, kukadoma hakusi raiti because zvinhu hazvisi in order. Mapurize haasi kukwanisa kana kupasi kutaurika because ukasvika nhasi unonzwa chinhu so ukachitenga ukabvunza prize wabva kuumba uchiziva prize kusvika mushuku uchita prize imari woudzwa kuti regai nemhanya pamba ndonotora uchidzoka mari yawaudzwa iye wouna yakwira futi saka zvinhu hasi kuti zvakanaka even vanhu vemarobhasi akawanda nenyaya yekuti havasi kuwana mari vanhu vakuita zvechirobhasi pangoda kufamba ku8 o'clock wakutobatwa wakudzipwa wakutemwa nemabhenga saka hazvisi kunyatsobuda zvakanaka
saka dai maiwana mukana imiwo kutaura nehurumende maiti chii
ine hurumende ndaikwanisa kuiudza kuti dai yakwanisa kutichinjirawo mabond or atiri kuti maRTGS taiuzawo maUS dollars
ndiagripa ini chinoi
kwakadiko kuchinoi uku
kuchinoi tiri vatano hamene kuri sei kuunited states uku Maone angu kuti zviri zvaiti kuti maticha arambe achienda pastrike nokutika mari dzavari kuchambirisira kuti maticha asakukwira kwaita zvino iko zvinosvika richengwa $100 per tester saka iyo vachihora $600 asvibatsire vachitenga shuga $100 per tester iya ane vabereki kumusha ane vanhu kumusha saka mari yavo inofanira kuti kwirei sezvo
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tashuka kumagumu yechirongwa chedu ini ndini Blessing Zulu ndokushaya mina standekile mhlanga munaudze isindebele.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kuNhlangula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
President usayine iTNF namhlanje kuseni ngo 5 bengakazekelele lama-copies eneleyo ukuthi sikwanise ukubona ukuthi esakuvumile ngayo wayePharlament wayeSenate yikho yini okusayinwe ngupresident.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezeTTU yamukele ngenjabulo ukwethulwa komthetho wokukhulumisana weTripartite Negotiating Forum Act.
Kuyasethusa kusikhumbuza abadala nxa besithi umfula othuleyo uyatshona uthele okunene. Besingafisa ukuthi uhulumende etsho phela ukuthi kanti kuyini lokhu okusekusingene lapha ekhaya. Awuye ungene isilwane uba bathule ayekele abantwana bedliwe isilwane.
Lanxa uhulumende esithi wenza yonke imizamo yokulungisa umnotho welizwe, abantu bathi bayakhathazeka ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Freedom House ithi isimo sokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo kuqhubeka kusiba kubi emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU bemukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuphawula ngokusemthethweni inkundla yokukhulumisana yeNational Tripartite Negotiating Forum kulandela ukusayinwa komthetho lo obesithi ubevele usuphuzile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emkhosini owenzelwe ehoteleni yeRainbow Towers, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchasise ukuba lanxa kuthethe iminyaka phose engamashumi amabili kuchukanwa phezu kokusungulwa ngokusemthethweni kwalinkundla sekuze kwafezeka, utshelela umkhosi ukuba uhulumende wakhe uyaqakathekisa indlela yokuxoxisana sikhathi sonke lapho kube lokungazwisisani kulokusebenzisa indlela zokutshengisela okulodlakela.
In the Second Republic, let us shun the culture of militancy, disharmony, and demonstrations. We must develop greater understanding of each other's perspectives.
Masahlukaneni lomkhuba wokulwisana nokungawelelani kanye lokutshengisela kulo umbuso kahulumende wesibili. Kumele sibe le ndlela zokuzwisisana kumibono yethu ngoba sonke silomlandu. Njengalokhu okwalotshwa ngomunye umlobi owaloba yisithi, inkinga lokungazwani.
Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso emela abaqhatshi e-Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, uDr. Israel Murefu uthi abenhlanganiso yakhe bazimisele ukusebenzisana lezinye inhlangothi zempilo kule nkundla.
The challenges are many and include, among others, increases in the cost of production.
Inkinga ziningi kakhulu, lezi zibalisa kuqanda kwentengo yokulungiswa kwempahla, ukwehla kwenani labathenga impahla, ukwehla kwempahla ethengiswa kwamanye amazwe, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamandla kagesi kanye namanzi, udubo lokungathembeki, ukwehla kwemali eholisa izisebenzi kanye lokwehla kwenani lalabo abaqhatshwayo.
Kuthi abenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization, ILO, bathi balethemba lokuba izosebenza kakuhle linkundla iphiwe inhlonipho efaneleyo. Emazwini omqondisi we-ILO, uMnumzana Guy Ryder, afundwe ngummeli walenhlanganiso eZimbabwe, uNkosazana Hopuleng Pororo, uthi le yiyo kuphela indlela engasetshenziswa ukuxazulula inkinga eziyabe zithe zaba khona.
Your Excellency, it is not the sole responsibility of either government, employers or workers to find solutions to the economic and social challenges.
This is the responsibility of all organizations. Indlela yokukhulumisana yiyona kuphela engenza abantu baxoxisane, baphume lombono omunye lokuzinikela ekusebenzeni ndawonye.
Unobhala weZCTU uMnumzana Japhet Moyo uchasisa ngokuqatheka kwalenkundla.
Iplatformu le esasivele silayo iminyaka yonke nje edlulileyo engafika amakhulu amabili, sasiphonga ukukhuluma kungalamthetho ongani uyasinceda, ongathi kumbe uyasigazena ukuthi sisebenza njani. So ukuphumelela namhlanje ukuthi upresident uthi ke usesayinile ukuthi kube ngumthetho ukuthi kusokule TNF kusemthethweni, okusokusutsha ukuthi inkulumo esithabe zisenzakala ke kule platform sesiyinkulumo sezibhaliwe ukuthi ziya ngaphi nxa sivumelene kumbe nxa singavumelananga ziya ngaphi. So sokusobala ukuthi sesiza kwenza inkulumo okusemthethweni.
Uthi kodwa yena lenye inkokheli baza kubheka ngelokhozi okuzolandela ngemva kokusayinwa kwalomthetho owe-TNF Act ukubona ukuba kuyalandelwa na okuvunyelenweyo.
Nxa kuyikuthi ke kulama provisions kuplatform kugwalo lolu ke esibona ukuthi khona azasiphica ekusebenzeni kwethu, hayi sizawachallenja. Kodwa besingakazi siwabone, besingakazi siwatshengise, siwabone njalo. Njengoba besitsho nje ukuthi upresident usayine i-TNF namhlanje ekuseni ngo-5, bengakaze bebe lama-copies eneleyo ukuthi sikwanise ukubona ukuthi esakuvumelanayo wayephalamenti, wayesenethi, yikho yini okusayinwe ngupresident.
AbeZCTU bathi bajabulela ukuba sekufezekile lokho abekade bekukhankasela sonke lesi sikhathi lanxa uphuzile kuthethe iminyaka edlula kancinyane amathumi amabili. Umkhosi lo ungenwe iziphathamandla ezivele kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende okubalisa olwezisebenzi zikahulumende lazo zonke kanye lenhlalakahle kaZulu abavele ehofisini yenhlanganiso yezisebenzi umhlaba wonke ye-ILO, abenhlanganiso emela abaqhatshi ye-MCOS, ezisebenzi eZimbabwe ye-ZCTU kanye labameli bamazwe atshiyeneyo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esithi wenza yonke imizamo yokulungisa umnotho welizwe, iningi lithi liyakhathazeka ngokukhuphuka kwentengo yempahla. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
amavinkili wonke asedolobheni lakobulawayo kusukela izolo akhweze intengo yokudla lempahla ngesilinganiso sokuphethwe okwedlula kabili osekuthiye uZulu edidekile engazi ukuba kusasa kuyavuka kuminjani. Umnumzana Mpikelelo ngangezwe Khumalo uthi kuyadanisa njalo kuyabahlukumeza ukuqansa kwentengo kubakhumbuza ngomnyaka ka-2008.
Ukuqala ukuthi ngikhulume ngokukhwela kwama-prizes, lokhu kuyadanisa njalo kuyahlukumeza kuyethusa. So kusikhumbuza khona laphana ngo-2008 to 2009, lapho wavuke ekuseni khona ama-prize etshintshile emina tshintshe kathathu. Ukuthula kwakhe lokhu thina kuyasethusa, kusikhumbuza abadala nxa besithi umfula othuleyo uyatshona uthele okunene. Besingafisa ukuthi uhulumende etsho phela ukuthi kanti kuyini lokhu okusokusingene lapha ekhaya. Awuye ungene isilwane ubabathule ayekele abantwana bedliwe isilwane.
Osakhulayo ubakhizanani Dube usola ukuqansa kwentengo ethi kubazwisa ubuhlungu. Esola lokuthulisa kukahulumende ngokuqansa kwentengo yempahla ezweni.
Ukuqansa kwentengo lokhu sekuzizwise ubuhlungu kakhulu. Mina ngathi ngesilungu yi-madness, ngoba okunye vele sesizenzela thina sodwa, sesisenza ukuthi izinto zibe nzima. Ngiyazwisisa sivile ukuthi uhulumende la wenza izinto zibe nzima, kodwa thina sodwa ithe sisenza izinto zibe nzima kithi sodwa. Ukutulisela kukahulumende kusichiya esimeni esinzima kakhulu, ngoba sokukhanya ukuthi lapha vele sizintandane, asila mzalo ngasimela lapho si-abuswa yilaba bantu abakhwezintengo.
Unkosikazi Sandile Chongwe uthi ukuqansa kwentengo sekulakho ukudala ukuba balale bengadlanga.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu, sesisela lokuthi siyenzeni. Into sezidura, ezindlini sezisingani ngazo, silale ngendlala. Shumazoye from $8 to $21. That's ridiculous.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Happy Mahadi uthi sekunzima, sekungaphezu kwamandla abo, abasayenelisi ukuphila njengayizolo.
Ha, sizothini? Awula ngenye indlela. But it's now too much. That's all that I can say. So too much, kakula. So kwanisi loko. Asas. Hi. As kunzima loko. Asas uti senzeni. But that man has tule simbugele. Sibona ukuthi wenza. Ucabanga.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni. Amabhanga awala mali, abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwe-bond note loba ekamakhala ekhukhwini ARTGS bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kahlanu kusiya ngentengo yokuthi idola leMelika lithengwa ngemalini lelo langa emkambo wensitha wabosiphatheleni. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela, inengi seliphephela emkambo yensitha, inengi lawo efuna idola leMelika. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlala ethi inguquko kwezomnotho kayisoze yabakhona masinya, kuze kuthathe isikhathi esithile ukuthi amanyathelo abawathathayo njengohulumende azale izithelo. Kunje uhulumende ulemizamo yokuphathisa uZulu ethile egoqela ukuhlawulela indleko zesikolo, ezokwelatshwa, ukwabelwa abaswelayo ukudla lokunye. Uncube uhlala ethembisa njalo ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo wokubona ukuthi osomabhizimusi bangakhwezi intengo yempahla lokudla mahlayana, kodwa abantu bathi kababoni lokhu kusenzakala. Nangu abezitolo kusukela izolo emavinkilini wonke edolobheni lakobulawayo bavuke bekhweze intengo ngokungamakhulu amabili ekhulwini, i-200% yentengo yempahla ebikhona kuthange. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ebiphakathi kokutshengisela kusukela ngomvulo kusiya namuhla ithi isihlolisisa ukuthi inyathelo layo liphumelele yini elokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo abhadale iholo lababalisi ngedola lemalika. Inhlanganiso le iqoqe lokho ukutshengisela njalo ithi kulezinye inhlanganiso labanye ababalisi abayixhasileyo ithi njalo izaqhubeka itshengisela nxa izikhalazo zayo zingafezwanga. Ukusenjalo isiphathamandla seyinye njalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi bona bazaba qhubeka bexoxisana lohulumende ngodaba lokwengezelela iholo.
Kulendlela ezimbili ke inhlanganiso association ezilandelayo. Indlela yokuqala ukuthi siqhubekele phambili sixoxisana lohulumende ngaphansi kwenkundla ye-MJNC ngoba silabo abameli abakhonakala besibakhumbuzayo njalo ukuthi nxa behlangane nabanye nabaxoxisane babone ukuthi imali esiyifisayo ngabangapha. Kube sesiba le ndlela yokuthi sifuna ukuthi sikhuthaze njalo sikhombise iphalamende ukuthi ikhokhwe ngalolu daba. Nangu sibona ingathi udaba lokuthi izisebenzi ziphatha njani alukhulunywa kakhulu ephalamende. Ngaleyo ndlela-ke sizake sesihambisa ipetition kuspeaker wephalamende ukuthi axoxisane namalunga akhe abuye njalo abize onongqongqoshi abakhangela ngezisebenzi ukuthi bazochasisa kudale lephalamende ukuthi kungani izisebenzi zihlala zikhonona kakhulu ezikahulumende. Athi-ke njalo kungani kungabi le ndlela yokuthuthukisa iholo lazo ngendlela enza ukuthi abantu bangabi nokuyanga.
Libona kuyilo leli nyathelo elizasebenza?
Ukuthi lizasebenza sizabona ngemphumela, kodwa ukuthi ngamanyathelo omabili aqondileyo njalo asemthethweni alandela umthetho yikho okukhona. Okunye okungalandela kuyabe sokukhutshwa yilokho esetha kuthola kuyimphumela yakho. Kodwa kwamanje silandela indlela ezikhona emthethweni lo esilawo kathesi, sibona kungcono sikusebenzise lawo amacwebo ukuze sithole ukusekelwa kuphela nguZulu, uZulu yena emelwe ngamalunga ephalamende.
Yes, ke sabona inhlanganiso yenu lezinye inhlanganiso zababalisi zibhodabhoda zikhangela intengo yempahla ezitolo. Liyasuthiseka yini ngokwenzakalayo? Ababalisi bale mali yini kumbe labo bebefuna imali ngesiphangephange njengalabo esibabona betshengisela?
Lokho esikukhangeleyo ukuthi lokhuyana ebesikuthatha besithatha ubufakazi obumqotho njalo obumqoka okuthi buye fika la kuphalamende ukuthi nansi izinto esizibonileyo thina ngawethu amehlo ezikhona zisenzakala. Ukwenzela phela ukuthi ungqongqoshe wezimali maye khuluma aze akhuluma ekhatshana lempumela ekhona phansi.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezimtha sixoxela eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele elesigodlo sayo kwelemelika eFreedom House yethule umbiko isithi isimo sokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo siqhubeka sisiba sibi emhlabeni jikelele. Inhlanganiso le ithe okwethusayo ukuthi ukwethuselwa lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo sokusenzakala lasemazweni athuthukileyo abengavamanga ukuba lalo mkhuba. Umbiko owethulwe ngabalinhlanganiso bathi uphenyo abalenzileyo luveza ukuthi ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo okuqale emazweni asathuthukayo sokusabalala lasemazweni athuthukileyo. Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabeZimbabwe abahlala emazweni ukuthuthukisa umnotho welizwe ngokuthumela imali ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakhokhela ukutshengisela kwabantu baseSudan balile inkuthazo yokuthi bahlale phansi bakhulumisane lenkokheli yobutho ehluthunele umongameli Al-Bashir intambo zombuso, besithi kababathembi ukulwisana phakathi kwabebutho labatshengisela kubikwa kubangele ukubhubha kwabantu abafika isithupha liviki kuphela. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations ithi isiyenelise ukubuthanisa izigidi ezingamashumi amane lenhlanu zamadola i-$45 million eyoncedo lokuthengela abantu ukudla abahlaselwe indlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu kwele Somalia, Ethiopia leKenya, kodwa kudingakala izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700 million. Ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo yempahla emqoka ebalisa ukudla, abantu abaningi sebephila nzima ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa lenyama, kodwa labo abalezihlobo ezisebenza phandle kwelizwe yibo asebephila ngcono. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe ukuthi abahlala phandle kwelizwe baphathisa njani izihlobo labangane ekhaya.
Hayi baba, kunzima kakhulu ukusekhaya. So into esiyenza ukuthi nalapha ukuthi ma ungabe uthole utholileyo uthenge ukudla straight vele kube yikudla ungafasta sathumela imali ekhaya. Imali esesithumela ekhaya nethi ngama imali enjengokuthi babhadala amanzi lento esinjalo. Kodwa okokudla hayi akusathengwa ekhaya, sesithenga ukudla straight nibo malayithi abasithathele bahambe bayenika abantu abasekhaya. Kunzima kakhulu, imali esasisebenza ekhaya wasela kanjalo.
Manje elikuthengayo impahla ezinjani, yikudla kuphela yini?
Usithenga nje ukudla okungaboliyo kabi, kodwa uma umuntu aqeda 3 days, 4 days esiya khona ngoba akulula khona ukuthi umuntu asuke lapha ekhaya same day bahamba amalanga amabili amathathu abanye kuyafika ekhaya ngoba bathola ebhoda abantu abaningi kule delivery etown njengakobulawayo afike lapha adeliver qeda emakhaya endaweni ezijeneyo kuwonkayo kubusuyokela khona. So into ezala ukuthi sithenga izinto ezinjengakothukela, amafutha labo rice nesepa yokugeza neyokuwasha, into esingaboliyo. Then okunye lokho njengakwesinkwa lokhu kwabe sifaka khona nje imali encane kwazodingisa, kodwa laba kutshela ukuthi hhayi isinkwa kasisadingeki vele. Into enhle ukuthi uthi uthenge iyiflower sise vele sizenze into zethu ngoba bathi akuseyanto ekudingekayo ekhaya vele, impilo yakhona yonke seyinzima kula nto elungayo vele.
Manje kona ukuthumeza impahla akuduli na?
Kuyadula baba, sokuthi usomele ukuthi ma uthengile ukhwemisana lowo muntu okuthwala lezo zinto ngoba khona kuqakathela ukuthi ma ungabe ungumuntu usebenza ngapha ngaphandle kweZimbabwe, nxa ngabe uthumela ukudla ekhaya ufanele ube nomuntu oyiwa oyedwa nje osebenzisana nawe, ukuthi noma ungabe ufika ukukhala uyakwazi i-customer yakhe. Kodwa ngoba asina choice, abantu kumele ekhaya baphile, kumele badle. So sesicela kubo, siyabacela sikhathane ndoda nonithenga ukudla kwami ongavoke ebantwaneni, imali yami engilayo yilezi enilayo, ngoba labo baphila kanjalo bazisawane nankho kade hayi siphila sonke akunayo plan, ngoba laye ukuthi athole leyo mali ukuthi athenge nabantu bakho ukudla ma ekhaya kumele badale thina lokho siyabe sinakho. So akakunankinga, kuyedula kodwa kusuka kube nzima. Sicele sikwathi ukuthi angeke sithithe abantu kabafe ekhaya, kungcono okuncane khonokho ngiluze kodwa ngikwazi ukuthi abantwana ekhaya badlile. Siyo sesivele esesikulisa ukuthi kwenzakale khonokho.
Ye manje nxa ukhangele kusiyaphela nalo umnyaka, kuyaba sekunjani? Liyaba selithumela into ezinengi okunganani?
Kusho ukuthi baba kunzima, kuzabe sokufunakala loba yini yonke nje ukuthi abantu baphile ekhaya. Kuyabe so abantu bazosebenza nzima emazweni ngoba ma uhulumende lo ekhona asithi ma engaqhubeka abuse umnyaka uze uyophela kungekho kwenzakale, ngoba elisingathi singesimo esikhona ekhaya kungenzakala loba yini. Kodwa asithi ma engaqhubeka ebusa kuyabe kungasela nto ekhona, kutho ukuthi noma ngitho noma i-sweet noma yini kuyase umele ukuthi umuntu ayithenge kumele ekhaya, akusela nto abangaphinda babe basayithola ngale. Kuyabe kungasela nto ngoba khona manje ama-industry ayavala abantu abahola, akula nto ekhona toda kutho ukuthi umnyaka usuyaphela. Hayi baba, kulae sokunzima, siyavele sesiphila sesisebenza ngomuntu engatholi impuphu bathole ukudla kuyeza vele ukusebenza, ikakhulu impuphu into eqakathekileyo ukuthi abantu bayithole ekhaya.
Kanti kungani lingathumeli imali njengoba ama-rand esebenza lawo ekhaya?
Imali ungayithumela baba, kodwa ayithengi, kuyadula. Basuke abantu abana bayitshintshe ngendlela abafuna ukuyitshintsha ngayo bona kwale kaladi ke aluba into angasiza ukuthi ma irandi ingaba ningi kakhulu ekhaya, kwenza ukuthi isisindo sayo siye phezulu. Kodwa ma ingekho ningi ilutshwa njalo kwesikubona ukuthi abantu bakhupha bayisa ngathi iphindisipa ibuye ngoba noma uyilanda kubheka imali yethu ngathi iyadula. So ungathumela irandi ekhaya usithi bayayithenga, into a tank as far into a tank up among us and some men and 10 weeks are so from Patal Malachitam Zetire. In copper routine dresses into car, nothing on Imali. Imali ain't tank, I car, yes, you like Imali tank, I lap up at Malaita. So it's one with the one in that little citizen, the last 2 million Konoko, by fully Malaka, I will seize to the I car to do Maria as well as the next.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le eGoli. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa usehlukumeza abantu njengalokho okwakusenziwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Inhlanganiso le yethule umbiko lo namuhla walesihloko esithi Human Rights Violations esophenyo lwenyanga ephelileyo obeluhlolisisa ukuhambelana lelungelo loluntu. IZPP ithi uhulumende kaMnangagwa ukhanya eqhubekela phambili ebopha abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo zodwa abetheswa amacala okuthi bebezama ukugenqula uhulumende. Kulaba yisikhombisa abasentolongweni okwamanje ababotshwa ngokwenkwezi bevela emhlanganweni wele Maldives owabanika amaqhinga okulungisa okuhluphayo elizweni kungasetshenziswa ubudlwangudlwangu. Uhulumende uthi abantu laba bafuna ukususa umongameli labanye bakhe esikhundleni ngokungekho emthethweni. IZPP ithi njalo uhulumende usebenzisa amaphephandaba anjengeHerald lamanye ukubahlasela lo kuqamba amanga ngokwenziwa ngabantu abasebenza kunhlanganiso ezizimeleyo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kodwa uGibbs Dube Studio 7 ukhulume lomnumzana Believe Gawule owake wamela itshololotsho edale leSenate labalandeli bomsakazo weStudio 7. Umnumzana Gawule usungula lingxoxo.
Emumeni okhona lapha eZimbabwe akula muntu ohlukuluzwayo ehlukuluzwele ukuthi kumbe kuthiwa ukazachathangela ukuthi bazayenza umsindo kithi kathi iliphi ilizwe lingenamthetho walo kanti bona bakhula imithetho bayenziwani itsho labo-America khona ngale lakubo namazwana lala azitshawathuthukile abayibo ama-champions abathi bazitshintshanje democracy kodwa thina sithi thina lapha kathi konke konoko kuvela ngaphi kithi siyasekuboni kokuizinto konoko kukhulunywa.
Uma usukhangele ubaba Gawule wena ubona ngazani pho kuyini okwenza ukuthi uhulumende nxa ukuthi sehlaselwa kangaka abantu sebefuna ukuthi benze abafuna ukwenza acine ngazani uyabavalela kwenziwa kuyini konoko?
Uhulumende Gibbs ngifuna ukuthi sikhulumeni lapha sibekeni izinto zinjalo ethebulini. Uhulumende lo khona okamnankagwa omutsha okhona uhulumende lo nguye oyenze abantu abo bauleka namhla baba lokutshengisela lokwenza konke khonoko but kwesinye isikhathi abanye abantu be-abuse amathuba njenganala amahle bayasebenzise ngendlela eyakwethizwa ukuthi basuke bathi njengoba sokunje sebeza zenzela labo uMathanda.
Siyakuzwa kakhulu baba Gawule, sicela ubambe khona pho ungayikhatshana sithatheke ubaba uClement Moyo. Kuhamba njani okwamanje nxa sikhuluma ngabantu ababotshwa baba Clement Moyo?
Ngiyamangala lokhu silandeli kuyakudaladala uyazi usingazangathitho nabogogo
bethu.
Into embi ekudubula abantu estreetini ubopha abantu estreetini lokuzama ukuvalela abantu basebenza amalungelo abo. Uyabona abantu kabasoze bapho ukuphikisa into engumoya engabahlukuliziyo. Hayi hayi akunamuntu ofuna ukuthi ukulwisana nohulumeni uhulumende into enkulu kakhulu akunamuntu okufunayo okwenza abantu bangibenzeyo nalito okungathi sebefuna ukuthi ngabe bayathengisela ukuthi uhulumende lomuntu kuyikumpana kabahlalanga kuhle angazi lo okhulumayo kumhlebenzetukuphendlela abahlala khona kabahlalanga kuhle idlala duve esinjini lapho imbiza isabekwa indlala yimbi iyathuka umuntu ubugebengu indlala likhozelwa nguhulumende nxa kuvale impingo zonke kumele ukuthi ngabe into zingena ngazo.
Ngizokuthiwa-ke usanokhoza usecingweni
ilungelo labantu kabalazi kahle kahle uhulumende lokhu kakwazi ukuthi abantu balelungile ubaba uGawule into eselwa ngabantu kaseze ayizele yena ngoba udose ingubo lapha mbathele ngekhulu konke kugawule ubona kuright konke konke kodwa thina siyawubona ububi
mina ngoba uyahla kuleyo ndawo unikaza isolo leyo ndawo.
Baba Gawule, cela umphendulo khonapho.
Usano into engimele ngimtshele yona ukuthi uthi yena mina ngiyadla kuzani PF ngilani lani kodwa hayi kulahleka lokho angichathwa ngakuhulumende mina ngiyazisebenza mina somathuzini.
Yebo-ke lo ngumnumzana Believe Gawule labanye abalaleli be-Studio 7 ababexoxa noGibbs Dube kuhlelo lwe-Facebook olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha e-Washington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.